This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 23 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mai ava ndo magarire avo, nokuti tikaterera pose pavanofamba vachitenderera Zimbabwe yose nechikopokopo chehurumende. Mashoko aanotaura mazhinji acho anoshamisa, anogadzisa.
Amai Grace Mugabe voshorwa nemashoko avo ekuti vaMugabe vachatonga kusvika madhonga amera nyanga.
Professor Sam Moyo angari munin'ina wangu, hezvo ndakashanda naye makore, angari mudzidzi wakakwana nenyaya yeland reform yeminda, ndo basa raaiziva chaizvo. Akanyora mabhuku akawanda, bhuku rake rinonzi Land Question in Zimbabwe, yato set book maunivhesities noti muZimbabwe chete but kwese kwese nyika dzese.
Nyika yochema muzvinafundo semumoyo vakashaya kuIndia. Chikwata cheChicken In chopemberera kutora mukombe weCastolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mukupera kwesvondo ekuti vaMugabe vachatonga vari muwheelchair mashoko anoshoreka zvikuru. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti mashoko aya anoratidza kuti mhuri yemutungamiri wenyika haina rukudzo kuvana veZimbabwe, sezvo zvichiita sekunge vanofunga kuti zvido zvavo ndizvo zvinotambirwa kwete kuti vanhu vafunge voga. Vachitaura kumusangano wavakaita kwamurehwa nemugovera, amai Mugabe vakati vachagadzirira vaMugabe wheelchair yakakodzera yekuti kana vave kutadza kufamba vachavaisa muwheelchair iyi vachienda navo kumisangano. Vakatiwo vaMugabe vachasvika makore zana vari pachigaro.
Ndakati inini Mugabe tiri kumugadzirira special wheelchair yokuti kana akutadza kufamba tichamuisa muwheelchair chiti tienda naye kurhadhi. Nokuti zvinoitika pasi pana hapana chinomboshandisa ipasi 100 years ari pachigaro. Kokutye munoziva isusu tangambofamba, ingati takaona dzimwe nyika dzichitungamirirwa nevasingaoni. Zvino vaMugabe vedu vanenge vachiona even vakaita bofuchero vachitaura. Tinongoti navo neuche madzongwe, iwe uri pamberi tichipusha uche.
Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu avanoti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dziri kuronga kutora matanho yekuti vaMugabe vasiye basa nekuti vakwegura kuburikidza nekuvhota mudare reparamende.
Patakawa mashoko ava achitaurwa nemudzimai waPresident Robert Mugabe, Grace Mugabe, takanzwa kushamisika zvikuru. Asi mukushamisika umomo takangozoti mai ava ndo magarire avo, nokuti tikaterera pose pavanofamba vachitenderera Zimbabwe yose nechikopokopo chehurumende. Mashoko aanotaura mazhinji acho anoshamisa, anogadzisa. Zvino tangoti zvino kana vava kuti vaMugabe vachagadzirirwa hanzi special wheelchair yokuti vatonge vakagara ipapo, zvoreva kuti kuzvidza vana veZimbabwe ikoko. Kureva kuti vanhu veZimbabwe isu hatina nebasa rose, tiri vanhu vasina nematuro. Chinodikwa chete ndechongoti Mugabe ngatitonge kusvika madhonga amera nyanga. Izvo zvinotaridza kuti amai ava munhu asina hanya nekutambura kunoita vana veZimbabwe, munhu anongozvifunga iye. nokuti apa zvatopera pachena kuti kutaura kwamai ava harusirudo nomurume wavo kwete bodo.
Iwo mashoko ava mashoko ekuti tingati vari kurevesa here kana kuti kungotaurawo zveje paruzhinji?
Unoona jonga vanhu vezanu vachitaura nguva zhinji zvavanotaura hazvisiri zvokungoracha kungoti hazvina nebasa rose, nokuti vanokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvokuti vanhu chaivo vane pfungwa dzakati twasa twasa havangazviiti. Isu sebato MTC tinoti zvavanenge vataura mai ava zvatova pachena kuti ndivo vanenge vari panyanga mazuvano muzanu PF.
Sebato rinopikisa, mune matanho amungatora here kumisa izvo zvawimbiswa namai Mugabe?
Isu tichatora matanho atakataura aya okuti kuparamende pane yanonzi impeachment process. Hongu hatina manumbers akakwana emamembers waparamende, asi chinotifadza ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzakavhoterwa under ZANU PF havachari kuhwa nezvamugabe. Saka tikabatana navo ivavo tikaita impeachment process mudare reparamende. Tinobudirira nokuti tinongoda tuteziketi.
Avanga vari mutauriri wemdct vaobeti gutu vari parunare muHarare nestudio 7. Sezvo tichitema hatisina divi ratinorereka, tabatawo vanongurura nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira churumhanzu.
Chokutanga chandingataura ndechokuti mashoko amuri kutaura maaverengere kana kuti ndizvo zvavakataura?
Ndozvavakataura zviri pavhidhiyo yakatorwa pamusangano wavaitaura.
That's right. Saka zvazvinongoreva ndozvokuti izvo vamugabe vakasarudzwa namazimbabwenzi. Mazimbabwenzi vanoziva kuti vamugabe vakura, izvozvo hazvipokani navanhu izvozvo. Ende uyeze hapana chakaipa kukura kwavamugabe, ende iye zvino munhu anodikamwa muzimbabwe yese. Saka takatoti 2018 vamugabe tinenge tinavo pamaelections, anenge achida kumira navo ngauye amire navo.
MDCT iri kuti ichaita urongwa hwekutorera vamugabe matanho kuburikidza nedare reparamende kuti pavhotwe kunzi havachakwanisa kunge vachiramba vari pabasa, inganzi impeach pachirungu. Munoona vachibudirira here?
Hazvigoni kubudirira. MDC yakazama pachinhu tingati macrobatics ese paferereferere kuti handei tindovhota tibvise ZANU PF, tibvise vamugabe vakakonewa. Saka iye zvino kana vakati ivo vanoda kuenda kupariamendi, tisakanga mwaka kuti vakawanda muparamendi ndavapi. Saka zvisiso zvavo, zvishuvo zvavo hazvizofi zvakabudirira as long vamugabe varipo, as long ZANU PF iripo.
Vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira churumhanzu. Tabatawo vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachamumadiridze, ava vanoti mashoko amai Mugabe aya haatarisirwe kunge achibva kumunhu mukuru akaita saivo.
Vanoziva nyaya dzezvematongerwo enyika vanosvika pavanotaura ivo kuti masimba anozosvika paanodhaka. Uku ndiko kunonzi kudhakwa nesimba rekuti havachakwanisi kuziva zvokutaura nezvokusataura pamberi peruzhinji kana kuti kumhuri yeZimbabwe. Kana matemu limits akaiswa nebumbiro remutemo akwana, vamugabe vanenge vachifanira kuti vabve pachigaro. Zvakare apa vari kungotaridza kuti isu tinogona kungotonga kwenguva yatinoda pasina zvatinokwanisa kuitwa, zvinova zvisingapi chimiro chakanaka kuZimbabwe senyika.
Asi mungaona mashoko iwaya ari mashoko anoumba here bato reZANU PF ravari kuedza kubatsira iri mukutsvaga rutsigiro?
Hapana kuumba kuripo, nokuti iko zvino chero mwana mucheche chero vakwegura vanenge vachingozviona kuti aiwa apa tiri kuitwa madiro ajojina nefirst family. Nekuti zvese zvakataurika kubva paya vachiri kunetsana namai Mujuru zvaingoratidza izvo kuti vanhu vanoti aiwa hapana zvamunotiita, mungava muri muchuto, mungava muri kupi, mungava muri makativhotera, asi isu tinoita zvatinoda nenyika.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamumadiridze vari parunare kuJohannesburg muSouth Africa neStudio 7. Muzvina fundo semoyo avaitungamira sangano reAfrican Institute for Agrarian Studies uye vaimbo vachipanga mazano chehurumende munyaya dzezvekurima vakashaya munjodzi yemumugwagwa kuIndia uko vainge vaenda kumusangano. Muzvina fundo moyo vakamboshanda paUniversity of Zimbabwe uye vakambova mukuru wesangano reSouthern African Regional Institute for Policy Studies. Vakanyorawo mabhuku anosanganisira rinotarisa nyaya dzeminda rinonzi Land and Agrarian Reform in Zimbabwe Beyond White Settler Capitalism. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanotungamira sangano reSapes Trust Dr. Ibo Mandaza ava vakashanda kwenguva yakareba namuzvinafundo Sam Moyo.
Professor Sam Moyo angari munin'ina wangu, hezvo ndakashanda naye makore angari mudzidzi wakakwana nenyaya yeland reform yeminda. Ndobasa raiziva chaizvo. Akanyora mabhuku akawanda. Bhuku rake rinonzi Land Question in Zimbabwe yaitawo set book muuniversities, noti muZimbabwe chete but kwese kwese nyika dzese aizikanwa semunhu ainyora mabhuku nemaarticles akasiyana siyana area yepolicy studies.
Vakaenda kuchikoro kupi?
Vakaenda kufura bay kuSierra Leone ndokwakatanga kuita masters yake. Ndobva zaenda kuCanada akazoita PhD yake ku UK but ari muno ari kuno kusurface achinyora inonzi correspondence here. Ndo bhuku rakazobuda rinonzi Land Question in Zimbabwe rakabuda 2000.
Mungati zvavaiudza hurumende sechipangamazano zvimwe zvacho zvaitedzerwa here panyaya yeminda?
Zvimwe zvaitedzanwa zvimwe hazvina kutedzerwa zvikurukuru panyaya yema A2. Nyaya iripo yekuti ma A2 aifanira kuinkrisa namba dzevanhu varimi vanonzi macommercial farmers kubva pa4000 dzevarungu idzi ndowedzera nevanhu 56,000 yavanhu vatema. Hazvinozobudira nemazvo. Zvanga zvakurikumana naSam Moyo zvainzi vanhu vanokwanisa kurima vachiwana maresources ekurimisa neexpertise ekurimisa ndo vaifanira kupiwa maA2. Hazvisi zvakaitika. Vazhinji vemaA2 havasi vanhu vanofanira kupiwa maA2 farms and hezvo production haisi kufambira mberi sezvo zvataifungira naSam Moyo.
Mungaziva kuti zvakafamba sei kuti vazoshaya vari kuIndia uko?
Vakarohwa nemota vangagara kufront seat sapassenger. Mota iyi yaifamba at 160 kilometers an hour. Yakarohwa kuside kwanga vagara Sam. Ndovakwara head injuries, musoro, mbavu, mapapu. So ndo zvakaitika.
Vanga vari mukuru weSapes Trust Dr. Ibo Mandaza ava vakashanda kwenguva yakareba namuzvinafundo semoyo. Vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kusiyiwa muzvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende nepamusana pekuti vanotsigira mapato ezvematongerwo enyika anopikisana nezano PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Makore makumi matatu nemashanu Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere kubva kuutongi hwevachena. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko iyi vanoti havasi kufara kuti havana chinobatika chavari kupihwa nehurumende. Mumwe wevanhu ava ndiva Jim Mbewe, avo vanoti vari kufara zvikuru kuti hurumende yakazoumba bazi rakazvimiririra rinoona nezvevakarwa muhondo yechimurenga. Asi vaMbewe, kunyange hazvo vachifara nekuumbwa kwebazi iri kwakaitwa nehurumende yava Robert Mugabe, vari kurwadziwa nenyaya yekuti vakarwa hondo vazhinji vachiri kunhonga svosve nemuromo.
Constitution yedu yenhengi yeZimbabwe zvakanyatsotaurwa munhengi act yemawo veterans zvakanyatsotaurwa kuti mawo veterans achapiwa achabhadharirwa school fees dzevana vavo, achatsvagirwa nenge maprojects okuti aite, achaitirwa zvinhu zvakawanda but unfortunately zvinhu zvose zvazvina umbozo hazvisi kuonekwa.
Mumwe wevakarwa hondo vaJohannes Mbeko vakatsigira zvakataurwa navaMbewe. VaMbeko vanoti vanotenda kuti hurumende yakazadzisa zvakatarwa nebumbiro idzva remutemo pakuremekedzwa kwevakarwa muhondo yechimurenga kuburikidza nekuumba kwayakaita bazi iri, asi vanoti vari kutyira kuti vazhinji vavo vasiri muzanu PF hapana chava chawana sezvo bazi iri rakabuda pachena kuti riri kususukidza zvido zvezanu PF pamberi.
Ya, tinofara zvikuru nenenge neministry itsva yavapo. Tinoimba kuti ministry haizoiti mashandiro semashandiro aitwa iyeye vadirectorate yemahoveteran yaive chiranwa nanenge na General Richard Ruwodo. Aitoita sokutoti chunhu chake.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti kunyange hazvo bumbiro idzva remuteme wenyika richicherechedza vakarwa muhondo, kubatwa kuri kuitwa vanhu ava nehurumende kunotopisa tsitsi.
Ndipo ndezvekuti kuva neministri inomiririra maoveteran hazvina kushata, asi chashata ndechekuti munoziva maitiro eZANUPF. Ministri iya yakutoonekwa sebazi reZANUPF.
Zvichakadaro, sachigaro wesangano rana mujibha nana chimbwido reZimbabwe National Liberation War Collaborators Association amai Josephine Gandia vanoti pari zvino sangano ravo riri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzevakarwa hondo yerusununguko nehurumende. Asi amai Gandia vanoti zvose zvaitwa nebazi rinoona nezvevakarwa hondo zvinofanirwa kuitwa pasingatariswe kuti munhu anotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika.
Kana mari yapo chete tanga takatopa deadline ya December, kuti by December mawo collaborators anofanira kunge avhitwa. Kovhitwa zve kune maexcombatants akasara asina kuvhitwa. Kune maexcombatants akavaya vamwanzi marefugees akaenda kuMozambique asakandotrenwa, haana kuvhitwa, kusandotrenwa isi mhosva yake.
Zvisinei, munyori mbazi rinoona nezvevarwi vehondo retired brigadier general Asha Walter Tafumanei vanoti bazi ravo rakaumbwa pachitevedzwa mutemo, nokudaro zvose zvinoitwa nebazi iri zviri pamutemo.
Ministry yakaumbwa pamutemo. Isusu seministry tinosungirwa nemutemo uyo kuti wese anokwalifaya kuti muwo veteran timutambire, timuchengetedze ndaramo yake.
Kunyange hazvo nguva yareba nyika yawana kuzvitonga kuzere, vari vehondo yechimurenga vazhinji vari kungoramba vachigunununa nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vakarwa hondo yerusununguko havafaniri kungochema vachiti vakambopihwa mari dzakawanda yemudya ndigere uye vakawanawo mapurazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri wekereke Roman Catholic Pope Francis vari kuparura rwendo rwavo kuAfrica vachitanga nekuKenya kwavari kutarisirwa nemusi wechitatu. Vari kutarisirwa kutaura nezvamamiriro ekunze, nzara uye kudyidzana kwemarudzi. Nyanzvi munyaya dzezvechiuto dzinoti vanofurikidza mwero vakarwisa hotera yeRadisson Blue kuMali vakazviita senzira yekuda kuvhundutsira uye kurova pamwongo weMali, sezvo hotera iyi ichinzi yakachengetedzwa zvinotyisa. Zvikwata zvinopfurikidza mwero zvinoti Al-Qaeda in the Islamic Maghreb nechemorabitone ndizvo zviri kuti zvakabatana kuuraya vanhu pahotera iyi nemusi wechishanu. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, tiri kutarisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka neveruzhinji munyika, kunyanya vechidiki, izvo zvinonzi zviri kukonzera zvirwere zvepfungwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network vaWilson Box vanoti sangano ravo riri kuedza kushanda nehurumende kuti vanoshandisa zvinodhaka vava nemitongo yakareba kana vachinge vabatwa vachiita izvi senzira yekuti vasaendeswe kumajeri uko vanokwanisa kubatira zvimwe zvirwere. VaBox vanga vari muWashington DC svondo rapfuura, umo vanga vava nemusangano wekuzeya nezvekushandiswa kwezvinodhaka pasi rose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Mitemo inoongorora nyaya dzemadrugs anokora munyika inofanira kutarisiswa kuti tione kuti kana takaona munhu achinga achishuta mbanje tomuisa here kujeri kana kuti tomisa kudzimba dziya dzatingati nechirungu rehabilitation centers ekuti anobatsirwa nekuti chinoitika ndechekuti munhu anogona kunge ari iye chiremba asi achitora zvinokora tingasunga here munhu uyu tonomuisa semienzaniso kuchikurubi kana kuti munhu uyu ngatiti izvo ngaaendeswe kumba dziya dzatinoti nechirungu rehabilitation centers anorapwa abatsirikane so that adzoke iye kusociety kana kuti kuvanhu achinoita basa raakadzidzira muupenyu hwake nekuti zvakaonekwa zvakare kuti vanhu vakadai kana vakaendeswa kujeri nezvirwere zviriko anogona kunobatwa nevamwe okanganisika unge ato nezvimwe zvirwere zvakaita sana HIV saka tinotoona kuti inenge yatove nyaya yekuti tinenge taakutoremedza hurumende nekuti inofanira kunge yakutarisa vanhu ivavo kuti varapwe zvekare nezvimwe zvirwere saka isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network tiri kukurudzira mitemo inoongorora kuti munhu ngaachengetwe zvakanaka ngaarapwe ngaabatsirikane adzokere kuvanhu
tinotarisa zvematauro imi kuti pane zvamuri kuda kuti muone hurumende ichisandura panyaya iyoyi takatarisa zvinodhaka kana kuti iwa yamuri kuti madrugs pane zvamuchaita here pamunodzokera kuZimbabwe kuti muwanikwe muchitaurirana nehurumende nezvamuri kufunga izvi
ichokwadi tichidzokera kuZimbabwe tichange tichinogara nevakuru vehurumende especially vaya vanoita nezveutano tichakwanisa zvekare kunoona vatinoti pachirungu advisor nemutungamiri wenyika panyaya dzezveutano kuti dai mutemo wenyika unoongorora nyaya idzodzo wanga waoneseswa zvekare kuti tibatsirane nevanhu vaya vanoshandisa madrugs kuti vabatsirikane vasainiswe kumajeri ndozvimwe zvatichakwanisa kunoita uyezve tichanozivisawo vanhu vemunyika nezvemutemo watinofungira kuti unokwanisa kubatsira vari kushandisa zvinokora nekuti makaona vechidiki vedu vazhinji ndivo vanenge vari kunyatsobatikana panyaya idzi apa takatarisira isu kuti dai nyika yange yaitawo vechidiki vakasimba vakagwinya vasingaite zvemadrugs
ndezvipi zviri kunyanyotorwa nevana uyezve chii chaizvo chiri kunyanyoitika
zviri kutorwa nevana zvinosiririsa chekutanga madrug anowanika muZimbabwe atinowanika pese pese tine yekutanga mbanje toita chimwe chimushonga chinomwiwa chinonzi icho bronco kana kuti bronclear chinomwe mushonga unonzi codein unove unodhaka zvekare inowanika pastreet ende inokonzereswa nevaya vanenge vachismagula zvinhu vachipinzisa nemumabhodha edu anenge asina kunyatsosimba tine zvekare mahistalix ndo some of madrugs ari kuwanika mumapati iwaya anenge achiitwa nevana vedu anonzi mapool party
vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network vaWilson Box vachitaura namavelas muhlanganya wewe Studio 7 vari muWashington DC muno muAmerica Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu cheChicken Inn ndicho chichamirira Zimbabwe makundano eConfederation of African Football Champions League ayo anotambirwa neshasha dzenhabvu muAfrica yose. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kwaive nemhemberero mumusha meChicken Inn nemugovera. Mushure mekunge chikwata ichitatora mukombo we2015 Kasolaga Premier Soccer League. Kwasara mutambo mumwe chete kuti makundano aya apere. Chicken Inn yakadambura Harare City 3-1 ndokufamba kusvika pamapoints makumi mashanu nemasere izvo zvakavasiya vave nemapoints mana pamusoro peFC Platinum iyo yakaita mangange 1-1 neCapes United mumutambo wakatambirwa kumandava stadium. Dynamos iyo yakarova dongo Sawmills 2-0 ine mapoints makumi mashanu nemana zvekare. Izvi zviri kureva kuti FC Platinum neDynamos dzikakunda mutambo yavo yekugumisira havakwanise kubata Chicken Inn. MaGamecocks achatambidzwa mukombe wavo mukupera kwesvondo rino pamutambo wavo wekugumisira uyo vari kusangana neFlame Lily munhandare yeLafarge. Chicken Inn yave chikwata chechipiri chemubhulawayo kutora mukombe uyu kubvira muna 2006 apo Highlanders yakatora mukombe mukuru wenhabvu uyu. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatendekai munenzva vari kufara zvikuru nokutora kwavakaita mukombe uyu vachiti ivo zvanga zvanyanya kuti Dynamos yega ingotora mukombe uyu gore rega rega uyezve kuti mukombe uyu wanga usingabude muHarare. Vamunenzwa vanoti vari kutarisira kutamba zvakanaka apo vachamirira nyika makwikwe Cup Champions League gore rinoya, vachiti chinangwa chavo kuita zviri nani pane zvanga zvichiitwa nezvimwe zvikwata zvemuno makore mashanu apfuura.
Tarisirwa kuti tinge tichitamba zvakanaka pakontinendawo Safari, and I will dedicate this trophy kune mushakabvu Adam Lovu anova akanga aseta pesa.
Mukutora mukombe uyu, Chicken Inn ichatambidzwa mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora. Panguva imwe cheteyo, chikwata cheFlem Lily ndicho chaita chechitatu kubuda mukasuraga Premier Soccer League mushure mekuita mangange 1-1 newawa. Chikwata cheBuffaloes kana cheChelocho Pirates chingangotevera Flame Lily Dongo Somus newawa kuenda kuDivision 1 kana vakakundikana mumutambo wavo wekugumisira wasara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko amai Grace Mugabe ekuti vamugabe vachatonga kusvika madhongi amera nyanga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigokufonerai.
Femi andisha nzwi andisha honi andisha goni kutaura nemi akandivinga kuhope sangu nirere zvikanzi hama dzangu ndatsoka ndiri kubva kuchoni asi andisha femi andisha nzwi andisha honi andicha goni kutaura nemi. Panoenda mumwe wedu mumwe mai andiyoe asingati nyengete kuti mweya uzorori. Panoenda mumwe wedu mumwe chete mai andiyoe
nako kambo mukoma wakaoma kubva kuna Ja Praiser. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe voshorwa nemashoko avo ekuti vamugabe vachatonga kusvika madhongi amera nyanga. Nyika yochema muzvinafundo semumwoyo vakashaya mutsaona yemumugwagwa kuIndia. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chopemberera kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.